Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 9, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zeninga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vebato reDemocratic Party vonetsekana nekukundwa kwavakaitwa musarudzo. Mamwe madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa izvo zvaisambobvumidzwa kuita patsika dzemamwe marudzi. Muchikamu chemitambo, anoita mitambo yekusetsa vanhu Defeat Shumba upa nhoroondo yeupenyu hwake. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reDemocratic Party mave kunakuriranwa nyoka menyu zvichitevera kukundwa kwebato iri musarudzo yemutungamiri wenyika nedare reSenate nebato reRepublican Party. Vamwe vanoti inyaya yekuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakanonoka kuzivisa kuti havachakwikwidze musarudzo zvakapa mutevedzeri wavo amai Kamala Harris nguva shoma yekutsvaga rutsigiro. Vamwe vanoti kusamira zvakanaka kweupfumi ndiko kwakonzera. Vamwe vachitiwo America haisati yagadzirira kuti itungamirirwe nemudzimai. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Muringai.
Chakonzeresa kuti madhemokratsi adyiwe zvakaita so, kune mafactors akati wandei, nokuti tinoziva kuti Mai Harris vanenge vanonoka kupinda pamutambo wayo, nokuti tinoziva kuti vaTrump he has been in the political limelight for close to 14 years. Tinoziva kuti vakatanga nenyaya dze apprentice pa NBC, vakatanga kuita zveku campaign for the Republican Party, vachiswitcha mapart, nokuti saka vanga vachizikanwa on a national scale. Apa wa Biden vanga variwo mukuru weDemocratic Party kujudiciary uko for a very long time, ndofunga close to 40 something years. Saka ipapo dzadziri heavyweight dzega dzega.
Asi kusanyanyo zivikanwa kwavo kumashure uku kunopinda papi?
Mai Harris ndofunga kusazikanwa kwavo nekubva kucalifornia, kunobhilivha kunzi kunogara iwo vanhu vanenge vane maonero echiliberal ari extreme. Ndozvinenge zvakaita kuti vadyiwe netime yekukampena. Chimwe futi chinokwanisa kunge chiripo ndechekuti vanga vari munhu wechidzimai. Tinoziva kuti madzimai muno mu nyangwe zvavo vachiva ma leaders mumabasa akawanda, madhokotera nema CEO zvakadaro, vanhu vazhinji vanenge vachiri neka conservative outlook kekuti murume ndiye anofanira kutungamira uye kuita nyika inenge America ine varume vakawanda. Tikatarisa masouthern states, vanonga vachienderana nezvinoenderana nebhaibheri vanofunga kuti murume ndiye the head of the household. Saka ichocho pangwa ndochimwe chikonzero.
Ndange ndichitaura nevamwe vari kuti vakutotarisira kumberi uko 2028, munoona zvizoperawo sei kwataa kuenda uko?
2028 maonero angu ndeyekuti panenge pane mabhizi akati one day Democratic Party. Kuna na Governor Newsom, Governor weku California, Ivo Mai Harris pachavo, Governor Andy Bashir weku Kentucky, Mai Val Demings weku Florida. Ni wakati one day, tukuna unge Michelle Obama o, aningachange achitarisa kuti zvinomira sei. Ndomaonero angu.
Kukumberi ikoko, chamunofunga kuti chinogona kuzobatsira ma Democrats kuti vadzoke panyanga chii?
Kudzoka kungangoita ma Democrats ndekwe kusiyana nenyaya dzevanhu vanoita zvechingochanizvi ne transgender. Nyaya iyoyo inenge yavadonedzera pasi. Nokuti tinoziva kuti zvandambotaura paya kuti America is still a conservative country. Nyangwe vachisupporta ma rights evamwe ma groups havadi kuti zvive izvo the main thing. Tinoona kuti nyaya yekuita transgender yanga yanetsa muno muOhio mandinogara. Izvozvo zvinhu zvakadyisa senator anga ari mu Senate for 31 years vaSherrod Brown muno muOhio. Nyaya iyoyo yakavadyisa nekuti vanhu vazhinji vanga vasingade kuti vana vavo vakompite nevanhu vanenge vachinjwa necha yavo yavanga vazvarwa nayo.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano Reconcerned Citizens Zimbabwe vatimu Muringai vange vari parunare kuOhio neStudio 7. Mamwe madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa izvo zvainge zvisingatenderwi kuitwa makore akare nekuda kwedzimwe tsika nemagariro evanhu. Nunurai Jena anoti panyaya iyi zvizere.
Nyaya yekuti madzimai anotevera chimwe chikonzero chaipiwa kuti vasabvumidzwe kupinda mumigodhi. Madzimai ainzi akachera chicherwa chaibva chashayikwa panzvimbo yacho. Mumwe mudzimai ane kambani yake inochera goridhe kukadoma muzvari chiedza vambe anoti achiri kurwisana netsika iyi.
Saka I think pane nauye awareness kuti vanhu vazive vakawanda vakwanisa kugamuchira because tikatotarisa mune mamwe mamaizi ekuti vanhukadzi havatobvumidzwi kushandapo nekuda kwematraditional beliefs ekuti hanzi madzimai anotevera akapinda pasi mugodhi unooma. That is the belief.
Muzvari vambe anoti vanhu vanofanirwa kunzwisisa kuti migodhi yave kucherwa nemichina.
Asi zvino vamwe vanhu vakutozviaccepta kuzozovat aiwa vanhukadzi vanogona kutoshandawo because pane mamachines ekuti basa rinoreruka. Munhu anyone can operate those machines.
Mumwe mudzimai wechidiki ari kuita zvidzidzo zvekuongorora zvicherwa kana kuti metallurgical assaying paKwekwe Technical College muzvare Mashia Shumba anoti madzimai anofanirwa kupinda mubasa iri vakawanda sezvo mukana wavhurwa.
Takati muna 50-50 tikatoda maitwa raitsikaivanokumainimukenosoanotonzi.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai anochera zvicherwa rekasange vatavengwa chiundura ati ari kufara kuti madzimai ave kuitawo mabasa aya.
Asi tikachitarisa mwanasikana wanhasi ane ushingi basa remugodhi rainzi nderevanhu vedurume. Asi iko zvino tinoona vanasikana aiwa vachiriitawo chaizvo vachikwikwidzana nevanakomana.
Asi vachiundura vati vanotanga vaenda kumadzimambo nemasadunhu enzvimbo dzavanenge vachida kuchera zvicherwa setsika kuti migodhi yavanenge vave kuchera isadhirike.
Tichipinda munzvimbo dzatee tichiti tiri kuda kuti tinoshanda hatingopindi nekutanga kushanda, tinotanga taenda kunoonana neyavanoti traditional leadership kunotungamira munharaunda munzvimbo tosvikozvisuma tazvisuma tatenderwa tapiwa miko tochikwanisa kuti tingashana.
Mambo Ngezi vapita pasipamire vanoti zvicherwa zvinenge zviri panzvimbo dzinoereswa ndizvo zvainge zvisingatenderwe kuti madzimai anenge achitevera achere.
Madzimai vanhu vanoenda kunguva yavo aisimhosva but munhu akadero pachiva nzvimbo dzine uyereswa anenge asingatendeki kuti asvika. Saka akasvika ipapo anenge avhiringidza mukoe.
Mambo Ngezi vanoti zvimwe zvechivanhu zvaiyereswa zvafumurwazvo pakuti madzimai angoshanda hawo.
Neinyaya yekuti zvinhu zvaita kuti nzvimbo iyoyo iyere zvakadhisepa zvakavhiringidzwa nekuti chinhu kuti chitange chinhu chinoyereswa nevaridzi vacho ndimunotochikoshesa kuti chakatichi hachifaniri kudai apa hatifaniri kukurosa hatifaniri kudai icho chinobvanya kutanga kushanda sezvo nekuti zvinhu zvine chekuita nemweya yenyika iyi.
Mukuru mubazi rezvicherwa mudunhu remashonaland west vaedmond rwambiwa vanoti vanoedza nepavanogona kuwanisa marezinesi madzimai anenge awana nzvimbo yekuchera zvicherwa. Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vanoti madzimai anofanirwa kutora mukana wavakapiwa nehurumende wekupinda munyaya dzekuchera zvicherwa vasingatye.
Nekuti kazhinji zviri kunzi that area is mining hanzi ndevarume and yet iye zvino mukaenda tikuona vakadzi vakawanda who are making a live from mining so ndafara kuti the girl child is also benefiting is
pavashandi zvuru mazana mashanu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 535,000 vanoita zvekukurokoza kana kuti artisanal miners zvikamu gumi kubva muzana madzimai. Hurumende iri kukurudzira vanhu vari kuchera zvicherwa zvisiri pamutemo kuti vanyorese nzvimbo kuti vasadzingwe. Zimbabwe handiyo yega nyika ine tsika iyi. Kukinya verudzi rwechiluya havabvumirewo madzimai achiri kutevera kuenda pedyo nemugodhi. Vanenge vasatevere vanogona kuenda havo pedyo nemugodhi asi vasingatenderwe kushandapo. Asi kune dzimwe nyika dzakaita seIndia madzimai aipinda mumigodhi akazorambidzwa kuita izvi nevachena veBritain vainge vapamba nyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 Masvondo Ese. Asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga. Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chemadzimai cheWomen's Forum chamunosipiwa naMarvelous Mhlanganyauye. Svondo rega rega nhasi muri kuchipiwa neni Evans Zininga. Tine hurukuro naamai Shaline cheKenya, avo vanotungamira sangano Restand Foundation Trust. Regai tiende kwavari tinzwe zvirongwa zvavari kuita zvinobatsira vanasikana mazuva ano.
Okay, maita basa vaziningi. Mazuva apera aya takaita documentary iro rinonzi documentary filmmaking a training bootcamp iyo yaitwa kuchino University of Technology. Uko takaunza mukomana ane mukurumbira wekuita mafirimu akabva kuKenya. Neiyo program yenge iri intercultural engagement izvo zvinosanganisira macultures anenge akasiyana. And for this instance, culture in Zimbabwe, we culture him. Yekunze kunyika achiuya kuzodzidzisa vana pachikoro. Asi documentary filmmaking iyi yakagadzira firimu rinonzi African Dream, idzo dzinova nyaya dzevanasikana in pursuit of zvidzidzo zvavo, ichirakidza machallenges avanofeisa and how they managed kukunda machallenges aya.
Mane nguva yakareba muchishanda munharaunda idzodzi dzine chekuita nemadzimai nevanasikana, simba rekuramba muchikurudzira kubatsirwa kwavo iri munoriwana kupi?
Mumwe nemumwe ane zvinhu zvaanongofarira kuita. Izvo chinova chiri chipo chinenge chaiswa naMwari mukati mako. Sometimes inenge ingoriwo passion. For me, passion yandinayo and zvinhu zvandinongofarirawo kuita. Saka zvinhu zvandangoramba ndichiita kusvikira handizivi kuti rini.
Vari kuwana rudzidziso kubva mufirimu ramakaburitsa rinotaridza kudzidziswa kwezvose zvaidzidziswa vanhu izvi ndevapi vamuri kunyanya kutarisira kuti vawane rubatsiro apa?
Vatiri kunyanyoda kuti vabatsirike, number one, ivo mastudents atikashanda nawe wekukati ekuchino university avo vakaona ruzivo rwanga vasina mukunzwisisa magender issues aripo munyika. Saka vakava in touch necommunity yavo vakakwanisa kunzwisisa mukutsvaga kwavaita vanhu vavaiinterviewa nenyaya dzavaitsvaga macommunities. Vakakwanisa kuva neruzivo rwakanyanya rwanga vasina maissues anoafecta vanasikana in pursuit of the education apo papa nevakomana zvese nevasikana saka vakomana vakatodzidzawo zvakawanda issues of gender ne education.
Ndingadawo kutarisa kuti sangano renyu munoshanda zvakanyanya nenyika dzekunze kusanganisira America. America yakabva kusarudzo mazuva apera iwaya yakaona president vatsva vachauya kutanga kwegore vaDonald Trump. Munoonawo here sekuti kuchinjwa kwehurumende kana kupinda kwemutungamiri mutsva weAmerica kungashandure mashandiro amunoita?
Firstly, ndinongoti makorokoto kune America nemaelections avaita. Panopinda mutungamiri munyowani, anopinda nemafungiro ake. Vakabuda vabva, unobuda outcoming president angova nemafungiro avo. Avo vari kupindawo vane mafungiro avo and foreign policy yavo on African issues inenge yakasiyana. Saka mazivira tunoita ndeyekuti mutungamiri wedu wenyoyo munyowani wekuamerica foreign policy yake tinonzwisota ndokuti America ite great again, which is very good. Asi hatisati taziva kuti maengagements ari mutually beneficial pamacountries ari kunzi ake taseafrica anenge akamira sei. Saka hatizive izvezvi kuti tinenge takamira sei marelationships edu.
Shoko ramungasiyire mwanasikana, hatingaregi muchingoenda musina chamunomusiyira nhasi.
Mwanasikana, tiri kungoti mazuva ano tiri kufamba nemantra yekuti education is key. Saka tiri kuti mwanasikana ngaadzidze, mwanasikana ngaaende kuchikoro adzidze, abatsirikane, akunde nhamo dziri mumhuri make. Education ndoyega inokwanisa kuti abudirire.
Tinokutendai mai Chekenya nenguva yamatipa. Vateereri nemiwo tinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya tichikupaizve chimwe chirongwa chemadzimai. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Iko zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusarudzwa kwevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vange vari mutungamiri wenyika wechimakumi mana nenomwe kana kuti 47th president, uye zviri kutarisirwa nevana veZimbabwe zvikuru vari kubato rezano PF vari kuti ngavabva vagadzirisa nyaya yekudyidzana kweAmerica neZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezano PF vaKennedy Mandaza. Tinogamuchirai nemufaro vaMandaza muchirongwa chedu.
Zvakanaka vaJonga, makadiwo imi.
Aiwa, kunotirwa penyu. Nhasi tati tinzwawo maonero amuri kuita kusarudzwa kwakaitwa mutungamiri weAmerica anenge ave wechimakumi mana nenomwe kana kuti 47th president vaDonald Trump.
Isu tinongoti sarudzo dzekuAmerica dziri kuratidza kuti dzakafamba nenzira yaitarisirwa nevagari veAmerica. Isu tinotambira zvinobuda kubva musarudzo idzodzo nekuti zvinenge zviri zvido zvavo ivo vagari vemaAmerica kuti vaTrump vatungamirire. Asi iwo isusuwo tinovakorokotedzawo vaTrump ivavo tichitarisa kuti tichashanda navo zvakanaka, tichisumudzira nyika yedu uyezve tichiumba ukama hwedu kuti hunge hwakanaka pakati peAmerica neZimbabwe. Kudyidzana kunofanirwa kunge kuripo sevanhu vaakugara munyika imwe chete. Zvinoreva kuti izvoni tinofanirwa kunge tichitaurirana tichidyidzana mune zvakanaka. Saka tinofadzwa nekuti sarudzo idzodzi dzafamba nenzira dzakarurama.
Tiri kuona vakawanda vari kupembera nekukunda kwakaita vaTrump. Vari kuti chinhu chikuru chinofanira kuitwa navaTrump chekutanga kubvisa zvirango zvavari kuti zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Munoona paine zvingaitwa here? Uye America yagara inobuda pachena kuti Zimbabwe haisi pazvirango asi vanhu vane zvavari kuita ndo vari pazvirango.
Aiwa, isu tinoziva kuti vaTrump avasike kutanga kunge vachitungamirira America. Saka nyaya yemasanctions inyaya yavanoziva. Inyaya yavasina kugadzirisa nguva yavakanga varipo. Saka isu seZimbabwe semusangano weZanu-PF zvakare, tichangoramba tichikurudzira vaDonald Trump kuti ivo nehurumende yavo vabvise izvozvo zvirango zvakasara. Zvavanoti zviripo pamwe chete nezidera ichiripo kuti ibve vanhu vawane kusununguka pasave paine chipomerwa chinonzi Zimbabwe yatadza kubudirira nepamusana pezvirango zviri kuAmerica. Saka sekuziva kwenyu nevateereri kuti Zimbabwe ine chirongwa cheengagement nereengagement ichitiyo hatina watinovenga, tinoda vanhu vese. Saka tichangoramba tichingotaura navo vaTrump, chikuru chatiri kuda ndechekuti dai kwanga kwabviswa zvirango izvozvo nyangwe zviri pane ivavo vashoma vasara pamwe chete nezidhera yabviswa pane zvachose, tiwane kudyidzana nekufambidzana nekutaudzana zvisinai anoti koiwe nai waramba wakaisirei izvi.
Asika America iri kuti zvirango zviri kutaisa Zimbabwe kubudirira huori nekutonga nedemo.
Ndoo matauriro avo avanoita ivo veAmerica. Ndosaka ndati inini kana America ine chokwadi chokuti huori nekutadza kutonga kuri kuitwa muZimbabwe ndo zviri kukonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka, ngavangobvisa izvozvo zvirango zvishoma zvasara pamwe chete nezidhera. Tigoshayawo chatinopomera kuti America yakaita. Hungu huori huripo, asi isusu tichishanda nekupedza huori nekurwisana nawo, ivo ngavabvisewo masanctions. Pasave chipomerwa chinopomerwa ivo vaAmerica.
Kwouyawo nyaya yehondo dzakaita sehondo yeIsrael neHamas, kwoitawo hondo yeUkraine neRussia, ndezvimwe zvezvinhu zvatiri kuonawo vamwe vari muZanu-PF vari kukurudzira kuti dai vaTrump vagadzirisa nyaya dzehondo idzodzo. Munoonawo here yatingati muchirungu foreign policy yavaTrump ichibatawo nyaya yekugadzirisa idzohondo idzi?
Hakuna ichikuru chingangochinja, nekuti dai paine zvinochinja dai vakazvigadzirisa kare pavakambopinda paye. Asi kurudziro yedu ndeyekuti nyika dzinofanirwa kugara dzichidyidzana dzine runyararo. Saka chikumbiro chokuti dai vaTrump vatarisa vakwanisa kutarisa foreign policy yavo, vaita kuti pave nekugadzikana munyika yeIsrael neIran nedzimwe dzavakabavakidzana nadzo pamwe chete nezviri kuitika pakati peRussia neUkraine.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMandaza, mova nezuva rakanaka.
Maita basi.
Manga makateerera kunhengo yebato reZANU-PF vaKennedy Mandaza muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo. Anoita zvemitambo yekusetsa vanhu, Defeat Shumba, anobuda pamadande mutande eFacebook, Instagram, TikTok, uye anodaidzwawo kuzotandadza vanhu pamichato, anoti akangotanga achiita zvekungoita mitambo pasina tarisiro yekuva nemukurumbira, asi izvi zvashanduka sezvo zvave kutomuraramisa. Ngatinzwei Defeat achitsanangura.
Yes, the respect that comes in kunzi mukoma Defeat, you know, you remind me ku church kwedu kuya kana mukoma na akurisa, everyone anenge akuti mukoma ningi. So thank you so much for having me, I'm so excited to be here.
Saka mukoma Defeat irire kuti Defeat iri ndo zita chairo chairo here?
Yeah, zita munonzi Defeat Shumba. Ndakazvarwa kuGokwe, tikazongouyawo kuHarare nekuda kwebasa. Tisi takati chipinda Harare unongozvinzwa kuti Harare ine kakunhuwirira machipsizo. Ndinoita kunge ndiri kuparidza here and there because ndakakura ndiri muchechi, vabereki vangu vese baba namai vaiva vafundisi kuchechi inonzi Zayoja. So ndakakurira muchechi, so all I know is church.
Makatanga riini kuita matambiro amunoitai?
So zvokutaura ndichisetsa vanhu pa social media That's me generally. Ndoza nditori. So uka spend the day with me, you realize, ah, this guy nakirwa. Boze, indo nakirwa jeno ndiri wani kain. I know more my friend. Undega ndiri wani zono kwa nchora zima statement. Zangu kana ungo funga zima statement. Beta kujamba ba mbeda. What is my wife? Nishizeka. Because ndiruna nakirwa like.
We muri wano tiine basare nyura mneitair.
I thank God because I have the best family. Yo. Ah, family yangu mawani. Ndwe not only supporter. If you check recently, I have a video. Randakaita, ndichiti kuna mama wangu. So I was with my mom. Ndichivati, mama, ndruda kutanga kukugezi sai. Ndichizizira. Ani mwada ndinde ku UK. Ndichizizira kuzono gesa chembere. Ma animuri chembere. You know something like that. And I have three sisters. So we are 10 in my family. All of them, they celebrate me. And ndova nitotanga kuti ndiza pa pandakagadzikwa
kwa muchaunga womuriri kutambirika osei
ndinda kutenda nyasha dza Mwari pa upenyu hwangu mukoma Evans because ndazingazvifungire kuti ndichazongoputika kudaro but to my surprise I post a video randomly. It gets 1 million views. It gets 500,000 views. It gets 5,000, 10,000, 40,000. The highest I was checking one of my videos is 50,000 likes. Vanhu vari kuzvitambira zvakanyanyisa. And even if you check rate ye kukwira kuriita my followers angu. I remember in a space of 2 weeks ku Facebook, ndaka move off with about 20,000 followers in 2 weeks' time. Ku TikTok, in a week or 2 weeks, I can have 10,000 or 5,000 followers. And Instagram as well. Instagram, you know, dama salad. You know, tongwa dama salad. Yazi, chiruku pizza, edo anaruku zitambira.
Saka iwe uri comedian here, uri chii chaisu iwe.
I've been telling people, kuti David Shumba is not a comedian. You amungandi misi panomira kana slick pasta kana panomira Freds kana panomira all these vana mbuya Piasoni kana kuti panomira na mamafi. Those are real comedians. I'm not a comedian. Ndingoti munhu anoita zvima statements zvakachinakirwa and zvima statements zvangu zvodiwa une vanhu zvinowe. But mainly David Shumba is an MC.
Totarisira zvipi kuenda kumberi?
Big events are coming. Big events because ndiri MC. As long as ukabuka, as long as uka taura nini kuti ndiuye ku event kwako, I will definitely be there. As far as my jokes and nature pa social media are concerned, I will give you that every day because I have something crazy to say every day. And tomboshai chimwe chandotaura njira. So every day I have something to post chiri crazy. And let me tell you, I don't post those things kuti museke zvese zvandoposta because handifangu kunakidza nyika yese. But umwe musi unochiwanawo chako chinokunakidza because I believe kuti that's a God-given thing. So ndinotongonakidza.
Chisirewo mashoko maviri kuvateereri nekuti unowanikwa kupi.
Chekutanga ndoda kutenda vatsigiri vangu. Ndichiti rambai makangotsika ipapo pamakatsika. Let's follow. So Defeat Shumba on all my social media platforms. Defeat Shumba the MC on Facebook. Defeat Shumba. Kangoti Defeat Shumba chete unondwana boza anifungu tukune umwe Defeat Shumba ambori nembi. Ndini dog. Defeat Shumba spelled D-E-F-E-A-T. Shumba on TikTok, on Instagram, on Threads, on X, on Facebook. Defeat Shumba the MC at Defeat _ Shumba on Twitter. Ndo pamunogona kuti wana rambai makatsika ipapo because muri kupisa vatereri vangu vatsigiri vangu ndo vane yes. And the love that I receive from people, it's amazing. Thank you so much for loving me and supporting me. Thank you, thank you, thank you. Those are my last words.
Uyo ange ari mutambi munyori anoita mitambo nekusetsa vanhu Defeat Shumba achitaura ari parunare kuHarare ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vebato reDemocratic Party vonetsekana nekukundwa kwavakaitwa musarudzo. Mamwe madzimai ekumaruwa ave kupinda munyaya dzekuchera zvicherwa izvo zvaisabvumidzwa kuita patsika dzemamwe marudzi. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com.
Muno kwanisa wokuterera nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.